Muchuchiso wenyaya iri kupomerwa vasikala vagarudzo ziyaduma vati vasikala vane nyaya vanofanira kupindura vachiti chikumbiro chemagweta avasikala chekuti nyaya iyi iraswe hachina kufanira vaziyaduma vati mashoko akashandiswa navasikala anokurudzira mhirizhonga vaudza dare kuti mashoko akashandiswa mumavhidhiyo avanoti vanawo ezvinonzi zvakataurwa navasikala vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati anoratidza kuti vaida kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga zvaizokonzera kusagadzikana munyika asi gweta ravasikala vaeric matinenga vati hurumende yaifanira kubudisa mavhidhiyo aya pachena ivo pamwe chete nemutongi wavo nawo kwete kuti hurumende inoviga umbo hunofanira kunge huri pamberi pedare vamatinenga vati kunyange mavhidhiyo aya akaunzwa mudare zviri mumapepa ekupomera vasikala mhosva hazviratidze kuti pane mhosva yavakapara vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira uye vasikala semunhu anoita zvematongerwo enyika nekurwira kodzero dzevanhu vanobvumidzwa zvakare kutaura zvematongerwo enyika vachizviita zviri pamutemo zvasvitswa kudare navamatinenga zvatsinhirwa nerimwe remagweta avasikala vajeremaya bhamu
mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunzi vakaita tazvitarisa pamutemo wezimbabwe zvinhu zvinotenderwa kuti zviitwe hapana mhosva yakaparwa naizvozvo hapana chikonzero chekuti varambe vachimiswa pamberi pedare
mutongi wedare valanzini ncuve vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi mangwana zvichakadai mudare manga muine nhengo dzezanundonga zimbabwe people first pamwe nemultiracial Christian Democrats dzanga dzauya kuzonzwa nyaya yavasikala mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vamathias guchutu vati havasi kufara nekusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vakaita savasikala
tiri kutoti zvinhu izvi hazvifaniri kunge zvitomboitika notitikutaura nezvemakodzero dzavanhu and kana tikataura nezveconstitution tiritaura vanhu vane kodzero yekutaura zvinenge zvichinetsa munyika saka zvinotoshamisika kuti iko zvino hazvichisiri zvongoti vamatongero enyika tiri kuona vamatongero enyika vari kusungwa tiri kuona majournalist ari kuharaswa tiri kuona iko zvino zvatove zvimwe zvakutoshamisa nemaroya futi autombombanywa ozonzi hake pave apa ave mazuva ozonzi takusi hapana chaji yadii yaitwa ese iyo kushungurudza vanhu kusingatombodiwa hazvifanotombe zvichimboita zvakadaro asi tinongotaura hedu kuti ndirifunga yave nguva yekungoti vanhu tizive kuti chinhu ichi chinofanira kuti chichipera asi takungomira hedu kuti makotsi toona kuti anoita sei pachoka chachiripo ndisoti hazvina kunaka zviri kuiti
nyaya isati yatanga kunzwikwa rimwe gweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa vamborambidzwa kupinda pamatare nemapurisa anorwisa mvonga mupopoto asi vazobvumidzwa zvavo mushure mekupopotedzana kwavaita navo mamwe mapurisa anga achinetsana namai Mutetwa atataura nawo ati vanga vachizadzisa mutongo wakaturwa nedare wokurambidza amai Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau hopo chingono mudare pamhosva yaari kupomerwa yakafanana neyavasikala amai Mutetwa vazokwanisa kupinda mudare mushure mekunge varatidza mumwe anoshandira pamatare apa ari kujudicial services commission magwaro avo ebasa rimwe gweta rine mukurumbira valavhimo madhuku vashora zvaitwa nemapurisa izvi vachiti mutongo wakaturwa nedare hautadzisa mai Mutetwa kuita basa ravo reugweta
zvakashata maningi izvozvo hazvinei nemutongo wakaitwa namagistrate mutongo yaungori wekuti vasamira mudare vachitaura vari mudare vakamirira hopo panyaya iyoyi yahopo sezvairi hazvivarambidzi kuita anything zvimwe zvese zvingaenderana nekushanda sagweta zvichienderana even panyaya yahopo leyo kunyora mapepa kumhanyamhanya nenyaya yake like uya kuno kuti vanoda rekodhi yezvakaitika kuti zvese izvozvo ndo vanoramba vari gweta rahopo havana kutorerwa kuti vaite gweta rahopo vakangorambidzwa kuti vange vakamira mudare nanyaya nahopo pana magistrate iyeye
mamwe masangano emuno neekunze anoita nezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu akaburitsa gwaro achitsoropodza kushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa mai Mutetwa pamwe nemutongo wakaturwa nedare wekuvarambidza kumirira chingono mudare vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora pafacebook vachitaura nezvenyaya yachingono iyo nyaya iyi ichiri mudare asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi pafacebook uye peji rakanyorwa zvavari kunzi ndivo vakanyora harisi ravo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.